Netambo iyi iri kutsimuka mangwana nefinary Nedbank Rugby Challenge 2022 pakati peOld Georges neOld Hararians munhandare yeHarare Sports Club. Pese panosangana zvikwata zviri izvi, apadaidzwe anonzwa zvekuti murayiridzi weOld Hararians Derek Chwara ari kuvimbisa mutambo wemhando yepamusorosoro.
Pese panosangana matimi wavo maviri, mutambo wacho unenge waka ihondo. Ndo mazuva anenge akudzei kuti tirikupinda muhondo.
Aya ave magumo emakundano ayo akatanga aine zvikwata zvisere uyezve achiteverwa nechaunga svondo rega rega. Chiwara anoti chese chinonzi fainari chakaoma, asi pakugumisira ari kutarisira kuti Old Hararians ndiyo ichapinda mumhemberero yakunda.
Chinonzi final chakaoma. Final chakaoma nokuti at the end of the day munoona kuti timu yese yapinda mufinal iruda kukunda, haisi kuti titaita number 2. Saka nyaya iripo ndeyekuti pane timu chasuruwara muzuva iroro, isusu tiri kupinda muzuva iroro tichipinzi tichakunda.
Old Georgians irukanda vatambi vayo vane mbiri kusanganisira Keith Murray naJeremiah Jaravaza, uko Old Hararians ine vayowo Simba Mandona naTish Makwanya. Chimwe chezvikwata ichi chiri kuenda kumba nemukombe sezvakangoitikawo kunhabvu mushure mekunge FC Platinum yakatora mukombe wechibuku Super Cup mushure mekunge yarova Ngezi Platinum Stars. Asi mangwana FC Platinum haina mutambo wemukombe asi weleague, apo iri kusangana neBlack Rhinos kuSakuba Stadium kwaMutare mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League. FC Platinum iyo yakatora mukombe weleague mwaka mitatu ichangopfuura iruda kukunda kuti isimbise mukana wayo wekutora mukombe uyu zvekare. Asi pari zvino makundano aya ari kutungamirwa neChicken Inn iyo iri munzira kuzobandana neHarare City muNational Sports Stadium muHarare mangwana zvekare. Manika Diamond neTriangle dziri kuda kuti Chicken Inn itsedze mumutambo uyu. Asi Manika Diamond neTriangle dziri kusangana nesvondo zvekuti chimwe chezvikwata izvi hachikwanise kusvetuka Chicken Inn kana ikakundwa. Dynamos ine mutambo wakapfava pamusha neTenas, asi Highlanders ine Herentals iyo iri kufamba nzira inofadza mazuva ano. Bosso ine mapoints mashanu chete uyezve iri pachinhanho chegumi neina, asi Herentals iri kubhururuka iri pachinzvimbo chechishanu. Mimwe mitambo yarongwa yakamira seizvi: Mugovera ZPC Kariba vs Blauwe Chiefs Nyamunga, Ngezi Platinum Stars vs Springbok Bullets Baobab, Blauwe City vs Cape United Barberfields, Sondo Wawa vs Yada Ascot. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.